akuna muramuhe majanisa nofanirwa kuti parege uchiita basa ravo. Kana waona bande hurumende vakuambira majanisa kuti vaite basa ravo, there is something wrong. Vanoenda kuvhara something. Kana munhu akura akura afenda afenda, vanhu vafanira kuona kuti mukuru kaime kuti azorore yasvika kuti majanisa anofanira kuti adhilite footage iyoyo. Very wrong.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vanhuve?
Soka ratitaura kuti hakuna free press muZimbabwe. Mauzvionera meso mauvhare majanisa, vanhu vaone kuti munhu akura afrenzi samhaya nenyaya yacho chizve kuti zvafamba zvese. Chaenda kutare, chaenda kucourt kuti akuona kuti nyaya izvi zvawandisa kuti vanhu vesecurity vari kupindira kumabasa majanarisi. Chataura naminista mangwana chaiyo chaiyo, chaenda kuna minista mubvunza kuti minista iwewo wauya uchitaura kuti minister of everyone, you want freedom yemajournalist, but makudzvinga majournalist makuti footage.
Asika vamwe vehurumende vanoti mifananidzo yakadaro haizope chimiro chakanaka kutungamiri wenyika, nekudaro zvinenge zvisina kukodzera kuti iburitswe.
Aiwa, so kana munhu afaenda ari kubasa majanisa vanofanira kuzvipepcha izvovo. Kana akagara gumba abva akolapsa like zvaitika izvi, iprivacy yake pati angachiita basa rehurumende, basa rinofanirwa kuona revanhu. Muri kunzwa basa revanhu, munhu anobhadhara nehurumende anizva akolapsa, vanhu vanofanirwa kuona kuti aiwa munhu uyu akolapsa ari kubasa anizva. So majournalist angachiita basa ravo, zvakakosha kuti majournalist anofanirwa kupiwa nguva yavo kuti vaite basa, because itori iyi itori hombe. Uyakutaura kuti ari kubasa, zvinofanira kuzivikanwa nezimbabwe yese.